Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chivabvu 11/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kukwanisa kushanda akatsunguka nekuti hurumende haina kutora pfungwa dzavo mukuita zvisungwa zveUnited Nations zvokupedza urombo nekugara zvakanaka kwevanhu kana kuti Sustainable Development Goals.
Vaimbove gurukota rezvemaindustry ava vakabuda muhurumende vachiita zvekutiza vangosana mwoyo vanoti vari kufunga zvakadzama kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika vakazvimirira.
Makakatanwa muzano PF obuda zvakare zvichitevera mashoko aregistrar general vatobaiwa mudende ekuti hurumende ine urongwa hwekubvisa dual citizenship.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nekuti hurumende haina kuda kunzwa pfungwa dzavo pamusoro pezvairi kuda kuita pazvisungo zveUnited Nations zvekupedza urombo nekuti vanhu vagare zvakanaka anozikanwa nekunzi Sustainable Development Goals. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakazvipira gore rino kuti dzoongororwe nedzimwe nhengo dzeUN kuti zvirongwa zvemaSDGs zviri kufamba sei. Svondo rinouya, hurumende ichatura gwaro rayo remaSDGs kuUN uye gwaro iri richazeiwa pamusangano uchaitwa muna Chikunguru. Asi vachitaura pamusangano wekuzeya nyaya iyi muHarare nhasi, masangano anoshanda akazvimirira araridza kusafara nenyaya yekuti hurumende iri kuita zvinhu zvayo muchiwande. Mukuru wesangano rePoverty Reduction Forum Trust iro raronga mumusangano wanhasi amai Judith Kaulemu vati pane masangano akawanda munyika ari kushanda kupedza urombo pamwe nekuti vanhu vagare zvakanaka. Vati zvakakosha kuti hurumende ishande nawo pazvirongwa zvayo zvemaSDGs. Vatiwo kunyange hazvo maSDGs akabvumiranwa muna 2015 hurumende haisati yaparura zvirongwa izvi kumasangano aya pamwe neveruzhinji.
Tinofanira kuti tiende tinoti ini semukuru kana vasababa mumba ndimi makabvuma kuti muchaona kuti maSDGs aya abatwa apiwa zvaanofanira kuti ave nazvo kuti vanhu vagowana chimuko kubva kwaari tipei tione.
Vati musangano wanhasi wange wakanangana nekunzwa zvichemo zvemasangano aya neveruzhinji kuti zvipinzwe mugwaro richaturwa nehurumende kuUN.
Saka isu tinoda kutora gwara rekuti zvatinoda ngazvitaurwe tichiri kuno kumusha, ngazvipinde muripoti yedu yekuno kumusha nekuti tinoda kuti shanduko ive kuno kumusha.
Zvimwe zvabuda pamusangano wanhasi ndezvekuti hurumende haisi kushanda nemasangano ese anoita mabasa akasiyana-siyana munyika uyewo haisi kushambadza zvirongwa zvemaSDGs uye izvi zvinogona kukanganisa zvirongwa izvi. Asi vamwe vari kubatsira kunyora gwaro reZimbabwe richaendeswa kuUN vaProsper Chitambara vati vakataura nemamwe masangano anoshanda akazvimirira uye vachatora zvabuda musangano wanhasi vozvipinza mugwaro richaenda kuUN. Munyori mukuru mubazi rezvemacroeconomic planning iro riri kuona nezvemaSDGs munyika vadisaisivanda vati Icho kwadi kuti nyika isati yaparura zvirongwa zvema SDGs uye izvi zvichaitwa munguva pfupi inotevera sezvo vanhu vave neruzivo rwema SDGs. Vacho hurumende inoda kushanda nemasangano anoshanda akazvimiririra uye ichatora zvese zvabuda mumusangano wanhasi pamwe nekuzvipinza muurongwa hwehurumende hwekuona kuti ma SDGs atevedzwa. Vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vanzwisise ma SDGs kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo pamusoro pezvirongwa izvi. Vasivanda vati hurumende ichaona kuti zvirongwa zvema SDGs zvapinzwa muurongwa hwebudiriro uye kuti mabhajeti ayo anenge achitsigira zvirongwa izvi. Vatiwo kana makambani akazvimirira anofanira kutsigira ma SDGs. Pane zvisungo gumi nezvinomwe zvema SDGs zvinofanira kutevedzwa nenyika dzese kusvika muna 2030. Zvimwe zvezvisungo izvi zvinosanganisira kupedza urombo, nzara, kuwanisa vanhu utano, mvura yakachena, mabasa nemasimba munyaya dzeupfumi pamwe nemukana yakaenzana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Vakambove gurukota rezvema industry vangosana moyo vanoti vari kufunga kukwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira voga musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Mutorodo wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 muBulawayo neZuro Manheru, vangosana moyo vakati vari kufungisisa zvakadzama kuda kukwikwidza kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzinotarisirwa kuitwa munyika gore rinouya. Vamwe vakati vachazivisa ruzhinji rwenyika zvizere pamusoro peurongwa hwavo mukati memavhiki mashoma ari kutevera.
Chinhu chandiri kunyatsofunga zvikuru kuru kuti chinhu chandingaita here, nokuti ndinofunga kuti ndikazviita ndikabudirira ndichanyatsotaridza vanhu kuti pane zvinhu zvakawanda wanda zvatinogona kuchinja very quickly. Nyika yedu inogona kubudirira kana tikasarudza munhu chaiye anogona kuita maitiro anobatsira vanhu vese, kwete kuti chidimu chavanhu.
Vamwe vakati vakambotaurwa nawo neve mapato ezapo pamwe chete neZimbabwe People First vachikumbirwa kuti vakwikwidze vakamirira mapato aya, asi vakati vanoona zvakanaka kuti vakakwikwidza vaite izvi vasina bato ravakamirira. Vamwe vakati munhoroondo yezvematongerwo enyika muAfrica vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana havakwanisi kutungamira zvinogutsa vanhu vose munyika idzi nekuda kwekuti vanenge vachikoshesa vanhu vanotsigira mapato avo chete.
Mapato amapati kana akawina election, government yavanoita institute or install mukanyatsotarisa zvakanaka in the whole of the continent, magovernment acho anotonga nyika, vanotonga nenzira yekuti vanhu vanobatsirwa nokutonga kwavo vanhu vepati yavo chete, kwete ruzhinji rwavanhu rwenyika yese. Handifungi kuti ndingada kuti ndiite saizvozvo, nokuti kana ndikaita president kana vanhu vakandivhotera ndee ndichida kuti nyika itongwe nenzira inopa kuti chii ruzhinji rwavanhu vese vabatsirwe negovernment, vaone kuti igovernment yedu iitese even vasina kukuvhotera.
Vamwe vakambodomwa kuve gurukota rezvemaindastry muhurumende yeZANU-PF asi vakazosiya chigaro ichi vasina kunyanyoshanda vachiti vaisawirirana negwara ravainzi vashandise nebato reZANU-PF pakuedza kuvandudza upfumi hwenyika. Mukuru mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapedzisairwa hanya vapa maonero avo panyaya iyi semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega. Vari hanya vaudza Studio 7 kuti havaone vamwe vachibudirira kana vakakwikwidza pachigaro chekuve mutungamiri wenyika vakazvimirira vega.
Vangosana moyo muZimbabwe vane kodzero yokuti vakwikwidze kutungamira nyika, asi hatisati tamboona vanhu vanokwanisa kungoita president muAfrica vasina bato ravakamirira, chero mukaenda kuAmerica, chero mukaenda kunana Britain kana kupi, munhu unenge uchitori nebato ravakamirira. Bato rako irero ndo rinozokuisa pakuti undomirira bato rero wobva wasarudzwa. Saka kuti ivo vasina bato ravanomirira vasati vagadzira mastructures avo munyika mese kuti vazikanwe vouya nhasi voti vanoda kuita president vanofanira kudzidza kubva kuna Namakoni.
Varo hanya vanotiwo dambudziko revamwe vanhu vanopinda mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vanofunga kuti ruzivo rwavanenge vainarwo mune zvakasiyana-siyana runogona kuita kuti vabudirire mune zvematongerwo enyika.
MuZimbabwe nomuAfrica tatora problemu yevanhu vakadzidza asi vasingadi kunzwisisa kuti zvinhu zvepolitics zvinofamba sei. Tinofunga pamwe kuti kana tikafunda sereki tofunga kuti tichitaziva zvinodiwa nevanhu, asi zvinodiwa nevanhu haisi nyaya yokudzidza chaizvo inenge iri nyaya yekuti unogara nevanhu sei unozivana nevanhu papi wagadzira here politics dzako waisa pati here ukangobva kuamerica kana kuti ukangobva kubritain nekuti uri profesa unoruzivo vanhu vanokuratidza kuti zvouprofesa ndezvako izvo kana zvoudhokta izvo ndezvako izvo isisi tationa maonero akasiyana.
Vamwoyo avo vari kushandira kusouth africa pari zvino vai vauya kuzove mumwe wevatauri pamusangano waiziya nezvekuti chii chingaitwe mukumutsurudza maindastry pamwe neupfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Oliver Mutukudzi anoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyaya dzezvekuridza magitare, mitambo pamwe nezvekuveza nekuda kwehurumende isina hanya. Atachigoriwa anoti panyaya inotevera.
Achitaura nhasi pamuzinda wake wepakare pae pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, Mutukudzi ati hurumende inofanirwa kuve nehanya kuti igokwanisa kuyamura vanhu vanoita zvemitambo nekuimba. Mutukudzi ati kushaya hanya nezvemitambo kwevatungamiri ndiko kunoita kuti zvemitambo zvisabudirire munyika.
Epolitician akabuda akasimudza mureza wake unenge wakamirira vanhu vake muZimbabwe. Vanhu vanowirirana nepfungwa dzake ndo vanomiririra pane naartist akasimudza mureza. It's including message I'm going to kuzvigadzirisa izvo that's how ndo magariro azvo ndo zvazviitori. It's a genuine artist because of my position. No, my artist is from Soro Peyu. Artist is not about who you are. Saka, to kumbira, this attitude. Attitude, yeni, they have the right attitude. In this case, my art, I found the MB. No, it's not about me, really, because I'm a conservative. You can write to my present things that fall into place. Because mune chido neatiyana, mune chido neatiyana.
Mashoko wane abuda pamberi pasa chigaro ekomiti eparamende inoona nezvemitambo vanheva kanye iyo yashanya pamuzinda wepakare pae ichida kunzwisisa nezvematambudziko anosangana nevaimbi. Mutukudzi ati matambudziko evanhu vanoita zvemitambo ari kuramba achiwanda gore negore nekuti vezvematongerwo enyika havazive zvakakoshera nyika. Mutukudzi apa muenzaniso wevana vaibva kunyika dzakasiyana siyana vakadzoserwa panhandere yendege mwedzi mishoma yapfuura.
Vana vavenge venaiti nevekunoweevenaiti mave muzimbabwe inokamistake yakakuitika kadiki diki paairport vakadzorwa ipapo isu kuno kutapedza mwedzi mitatu tichirongedzera kuti tiremutambo muhondo rokuuya panapo zvakatekwa dzimekwa natenge dzenyama chichi vachitina vanonaiti vari kuuya ministro anga aripo saka I think attitude ikakunwadai communication ikatekafamba zvakanaka vanenge vanandizoro funge kuti imari yevana 90 vari kuuya kunyika munhu vaipinza marii nyika chiche vaitakura chii out of here vanaivo zvakakundikana.
Izvi zvatsigirwa navaBernard Gore ava vakaremara vanoti vakayamurwa vaite dambudziko munyika.
Mufunge tikabatsirwa tikasimudzirwa we even become a less burden to the state. Tikaramba takatarisirwa pasi tinongoramba tingori burden kupi kunyika kune constituency yevanhu vakaremara yakasaririra isingatarisiri mumaprograms emunyika not only art. Almost everything.
Vakanye vaudza vanhu vanodarika makumi mashanu kuti komiti yavo ichakumbira hurumende kuti vaimbi vane mukurumbira vapihwe magwaro ekufambisa anoita kuti vafambe nyore pamiganhu yenyika. Mutukudzi azopa vanhu vashanya nzwisa yenziyo dzichange dziri padamba refu ravo richatevera. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndini apa achigoriwa.
Yo,
Makateerera kune fenyuro ya Studio 7 tirikute fenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vatungamiri varikupinda musangano wezuva rimwe chete wekuzeya zviri kuitika muSomalia kuLondon vanoti Somalia inoda rutsigiro rwepasi rose rwechokwadi murongwa hwayo wekuzvidzivirira pamwe nekuunza kugadzikana munyika iyi.
Urongwa hwekuedza kuendesa vapoteri verudzi rwechibhemizi vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvisere kuMyanmar pasi perutsigiro rweUnited Nations huri kunonoka kubudirira apo hwatarisana nedambudziko. Masangano anopa rutsigiro pasi rose adimura rubatsiro rwavo kumakamba evapoteri ari muThailand uko vapoteri ava vari kugara.
Zuva rimwe chete mushure mekudzinga basa mukuru weboka riri kuvaferefeta kudyidzana kwavo nehurumende yeRussia, mukuru weFBI vaJim Comey, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakagamuchira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia vaSergey Lavrov kumuzinda wavo weWhite House muhurukuro dzakanga dzakanangana nekudyidzana kwenyika mbiri idzi neSyria. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende valafumo matuke vanoti bato ravo riri kuda kuwandudza bumbiro remitemo kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisakwanise kuwana mukana wekuti zviitwe zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri pamutemo kana kuti dual citizenship. Mashoko avamatuke anotsigira mashoko amabharani mukuru wehurumende kana kuti registrar general vatobaiwa mudede avo vakaudza nhengo dzinomirira zano PF muparamende kumuzinda webato iri muHarare neZuro kuti hurumende yave kuda kuwandudza mutemo uyu. Vamudede vanoti vano vakaita dual citizenship vanozogona kuita zveugandanga kusabhadhara mitero nemamwe mabasa erima.
Asi vamwe muhurumende nemubato rezanu PF vanoti vari kukatyamadzwa nemashoko avamudede navamatuke sezvo pasina nhaurirano dzakadai dzakaitwa nebato. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo kuti tinzwe divi ravo. Hatina kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vane bazi rinotungamira mukugadzirwa pamwe nekuvandudzwa kwemitemo. Bumbiro remitemo iri rakatanga kushanda muna 2013 asi hurumende yatotanga kuedza kurivandudza. Pari zvino dare reparamende riri kuzeya nyaya yekuti bumbiro rivandudzwe kuita kuti mutungamiri wenyika atenderwe kudoma vatongi vakuru vematare. Mukuzeya nyaya vamudede iyi tabata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZanu PF uye vari nhengo yeCentral Committee vamunyaradzi Paul Mangwana pamwe nemutauriri webato remDCT vaObed Gutu avanoti mashoko avamudede anoshamisa zvikuru.
Izvi zvinotirovesa nehana, zvotishamisa kuti ko vakuru ava mushano kwavo vanonzi vatomi vamudede vapindwa ngenyi.
Vamangwana, munotiwo kudini mashoko akataurwa navamudede?
Patainyora bumbiro renyika pakaita maarguments akasiyana siyana concerning issue ye dual citizenship. Saka takaricha compromise isusu ne MDCT in particular. MDCT yaiti it was going for dual citizenship. Isusu taida restriction pa issue ye dual citizenship. So takaachiva nyaya yekuti dual citizenship ivepo but it's restricted to only citizens by birth. I think zvoda kuclarify kuti vanhu vazive kuti the only people who can enjoy dual citizenship are citizens by birth. Mukaverenga clause 42 ye constitution yedu inoti iyo an act of parliament may make provision consistent with this constitution for under e the prohibition of dual citizenship in respect of citizens by descent or registration. In other words, but citizens by descent or citizens by registration cannot enjoy dual citizenship in terms of the Citizenship Act and the Constitution, which is enabling the Citizenship Act to prohibit dual citizenship for those classes of citizens. So, vanhu vanogona kunge enjoy a dual citizenship chete must citizens by birth. And for the public interest, Section 36 of the Constitution do inotaura, inodefine kuti munhu anonzi citizen by birth munhu akaita sei. Munhu anonzi citizen by birth is a person who was born in Zimbabwe. So kana mai vako kana baba vako vanga vari citizen ukazvarwa muno muZimbabwe, ndiwe citizen by birth. Ndiwe unoenjoya dual citizenship. Or any of their grandparents was born with citizen by birth or descent. Kana sekuru vako kana mbuya vako vanga vari citizen by birth or by descent, you are a citizen by birth if you are born in Zimbabwe. So izvi takaitira kuti hama dzedu dzakaenda kudiaspora dzakabarirwa muno dzisaruza citizenship kana dzikanoadopta citizenship yekune nyika kwavari kushanda vari. Kana paine revision iri kukumbirwa namubedi handizivi kuti inengeri, kuti tinoti mapato akatarisa the pros and cons. Asi se eZimbabwean vari entitled to his views. Patainyora constitution takavainvaita vakatipa mazviews avo vachisupportawo zvokuti vanhu kupasana nedual citizenship. Tikazvitambira tikati asi ngatizvipimewo nezvinofunga vamwe. View yakabudirira yakava yokuti macitizens by birth varamba vachienjoya dual citizenship.
Vagutu zviri kutaurwa navamudede ndezvekuti izvo vanhu vakaita dual citizenship pamwe havazobhadhare mitero. Pane nyayawo dzeugandangadza vari kutaura nezvadzo, vari kutiwo pamabhodha apa zvinenge zvichiti netsei kuti nyaya idzodzi dzibatwe.
Apa ndoda kutanga ndatenda munyara dzimangwana kuti zvavataura kungotiwo vangozosiya zvakangotaura kuti vamudere ende kunga varashika, nokuti vanga vane mikana wokuti paitwa manyaya dzetingangoti madeliberations madiscussions ecopac paibikwa bumbiro romutemo he had more than ample opportunity yokutaura maviews avo. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti handizivitwa mudede zvavari kutaura ndezvei, ndoza pamwoyo pavo chavanga vasingatodi kubva pokutanga, nokuti ndakambotaurawo navo iri ndichiri deputy minister wejustice tichingotaura hedu pataingosangana pane mamwe mameeting vachitaura ivo kuti dual citizenship vakagara vasingaiti. So view yavo iyi pachirungu tingangoti it has been overtaken by events.
Let me comment nenyaya yokuti vamudede vanoti panoita terrorism, panoita crime. Dual citizenship haikonzeresi crime. The fact yokuti munhu ane single citizenship chomutadzisa kuparamusa chii?
Vamunyaradzi Paul Mangwana, mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU PF uye vari nhengo yeCentral Committee. Manzwawo zvakare kubva kumutauri webato reMTCT vaObed Gutu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Musangano waitwa nhasi muHarare pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende pamusoro pechirongwa chehurumende chekuda kuwanira vashandi vayo dzimba unonzi hauna chawaburitsa mushure mekusawirirana kwemapoka maviri aya pamusoro pemafambisirwo echirongwa ichi. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Joe, vanoti pane zvinhu zvitatu zvinofanirwa kutanga zvatsetsenurwa kuti zvichafambiswa sei hurumende isati yatanga kubatira varayiridzi mari dzavo pamwedzi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vaZhou vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Umiririri wePTUZ vanova valavista Zunde vanova nemapreasure varipota kwandiri naSecretary General kuti hapana zvatifamba nhasi uno panyaya yehousing. Tingati pane zvinhu zvitatu zvinopa kuti nyaya yehousing itadze kufamba, nokuti avo vekuhurumende vanoda kumhanyira kubatsira $50 varayiridzi vese zvavo. Asi isusu position yedu ndeyekuti murayiridzi umwe noumwe noumwe ngaatozopa leta yekuti stendi yako ndeiyi, woguma kuti ndinoida stendi kana kuti handiidi. Saka zvokuda kurovera masivhu 7 vese musangano kuti abhadhare mari, ndo patiri kunesana ipapo. Mari dzava kudaidzirwa dzimwe dzokuti maflat munhu anobhadhara mari inosvika ma75,000 imari dzisingakwanisi kuti maticha adzowani.
Saka imi sesangano muri kukurudzira chii kunhengo dzenyu? Muri kuti here vapinde muchirongwa ichi?
Isiso hatikwanisi kutipindai kana kutegerai. Asi tinotaridza nhengo dzedu dzatinotunga kuita zvakanaka nezvakashatira nyaya inenge iripo. Saka iko zvino isu dzatikurambira mamembers ndeyekuti ngaatiwe maoffer letters. Obvuma kana kusabvuma. Asi kana pasina maoffer letters panozonetsa. Pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kutaura kuti zvekare kuti ko munhu achibhadhara akazofa zvinozodini kumhuri yake inenge yasara. Saka isu tinoti implementation matrix haina kunyanyisa kujeka. Zvinoita sekuti hurumende vari kuda kufarira kunonhonga mari dzavarayiridzi. Vachiona kuti varayiridzi vakawanda. Saka isusu tiri kuti ngazvichene ngazvijeke. Varayiridzi voita choice.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Vabereki vane vana vakaremara vanoti havasi kufara nerusarura rwavanoti ruri kuitwa muzvikoro muManicaland munyaya dzemitambo pamwe nenzvimbo dzinoshandiswa nevakaremara. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neZuro. Mutoreri wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wakapinda mumusangano uyu varuben chabvura avo vane mwana akaremara vanoti zvikoro zvinosungirwa kuti zviwanire vakaremara zvinhu zvakakwana kuti vadzidze nevamwe zvakanaka kuti vazive neramangwana rakajeka.
Ete mvijayi, tu gazi na tu mwana, akweta wanda Dr. Samuel. Kutu mwana nga hali pashkoro, from grade 1, tuwa grade 6. Achi mwana hali pashkoro, bati apana ma resources, aripo.
Mungu wabere kivane, mwana akaremara, amai nenzibote. Vanoti vadzidzisi vakafundira basa rekubatsira vakaremara vachiri vashoma kwazvo munyika.
Tichitarisa muzvikoro zviri kudzidza vana, fanira kuti maticas mashoma, tiende ratio iri kufananidzwa yekuprimary neyekusekondary.
Amai Lorraine Dingura, avo vane mwana asinganzwi, vanoti mwana wavo haazi kuwana rubatsiro runokodzera kuchikoro kwake.
Nonesa zvekuti vana ava vari kusiyaniswa, tinoti vana vaitwa inclusion kutaurwa nehurumende. Asi vana ava kumhanya masports vanonzi vaite vari vega, vanonzwa vachiita vari vega. Uyezve pakunyora vanonzi vanenge vaina interpreter wavo, but interpreter wacho anenge asina masubjects akakwana kuti anenge achidini achidzidzisa vana. Zvandiri kukumbira kuti vehurumende vaone vatibatsiridzo mune vana ivavavo.
Mukuru anoona nezvekushanyirwa kwezvikoro mubazi redzidzo muManicaland Vaitson Mapungwana vanoti matambudziko ari kusangana nevakaremara muzvikoro ari kuzopera munguva pfupi iri kutevera sezvo zvivakwa zvitsva zvose muzvikoro zvichange zvine zvinorerutsa kufamba kwevakaremara.
Tiri kudaro kuti chikoro chega chega tiri kuvaka new toilet pane kakoshen kanonzi akandepe kana akomodeta disability anditi tiripotesera.
Musangano uyu wakapindwa nevabereki vane vana vakaremara, vakuru munyaya dzedzidzo pamwe nevashandi musangano reAfrica Self Help Assistance Program. Wakabuda nechisungo chekuti zvivakwa zvitsva zvose muzvikoro zvinge zvine munofambika nevanoshandisa mawheelchair nezvimwe zvikwanisiro. Munyika mune vanhu vakaremara vangangosvika zvikamu zvinomwe kubva muzana hwewandu hwevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwevanhukadzi hwekukurudzirana kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Masangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nekuti hurumende haina kutora pfungwa dzavo mukuita zvisungwa zveUnited Nations zvokupedza urombo nekugara zvakanaka kwevanhu.
Vaimbova gurukota rezvemaindastry ava vakabuda muhurumende vachiita zvekutiza vankosana Moyo vanoti vari kufunga zvakadzama kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakazvimirira.
Makakatanwa mubato reZANU PF obuda zvakare zvichitevera mashoko aregistrar general vatobaiwa mudede ekuti hurumende ine urongwa hwekubvisa dual citizenship. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchangamuinesu zvakare mangwana anokuonekana nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiya imina Chris Gande nanditungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 Nkwenkwezi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngendaba ye dual citizenship liyethusa. Okwakuqala ngoba umbhedi yena ngokwakhe akusiye muntu esingathi isikhulumeli sogatsha kukahulumende i-executive ngodaba olucakatheke kangako ukuthi sokungaphuma nelakhe igama.
UZulu weZimbabwe okhathazekile phezu kwamazwi kaMnumzana Tobayo Modele, yena othi uhulumende kasoze avume umugqa okusisekelo sombuso ovumela izizalwane zeZimbabwe ukuthi izibe lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship.
Ukuthi sibafundise ukuthi u-exporta kuhamba kanjani. Silama seminars achiyeneyo that we hold esibalawo from time to town. Even nxa sisiya kuma-export promotion activities ethu ama-trade fairs nxa sihamba, we actually ensure ukuthi even scatter across ama-sectors, some of them actually alidwa ngabomama.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazana abakumabhizimusi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe.
LeZimbabwe ngelinye lamalunga omthethwandaba womanyano weSADC Administrative Tribunal osanda kubunjwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
UZulu weZimbabwe seveze ukuthukuthela phezu kwamazwi kamqondisi ohlangothi lokubhalisa abantu lokubapha izithupha zokuzalwa uRegistrar General uMnumzana Tobayo Modele, yena othi uhulumende kavumelani lemigqa esisekelo sombuso esitsha evumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zibe lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Isisekelo sombuso sithi isizalwane seZimbabwe kasilahlekelwa ibuzwe baso ngoba sesilobuzwe belinye ilizwe. Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela uMnumzana Trevor Ncubelo, uMnumzana Mtumwa Mawere, sebeke baya emthethwandaba ngemva kokulahlekelwa ibuzwe babo beZimbabwe ngoba sebehlala kwele South Africa. Umthethwandaba wanquma ukuthi kumele babuyiselwe ubuzwe babo. Iphephandaba leChronicle lithi uMudede utshele umhlangano weZANU-PF izolo ukuthi uhulumende kasoze afake umthetho weCitizenship Act kusisekelo sombuso, njalo uzasiguqula isisekelo lesi isitsho kucace ukuthi ubuzwe obumbaxambili kabuvunyelwa eZimbabwe. UMudede uthi ukuvukela umbuso iterrorism ngesinye sezizathu esenze bathatha leli nyathelo. Le yinto esicunule abantu abaningi ngisho lamalunga eZANU-PF, ikakhulu ahlala phandle kwelizwe afana lo mgcinisihlalo waleli bandla e-UK uMnumzana Nick Mangwana. Obona ngezemithetho kubandla leli uMnumzana Munyarazi Paul Mangwana laye utshele iStudio 7 ukuthi okukhulunywa nguMudede lokhu kakwazi ukuthi kuvela ngaphi ngoba kungayisiyonto evunyelwane libandla. Kodwa okhokhela ibandla leZANU-PF etale lephalamende uMnumzana Lovemore Matuke utshele iStudio 7 ukuthi le yinto abavumelana layo njengamalunga ezanu PF etale leparlamente. Uzulu weZimbabwe ohlala kwamanye amazwe laye uthi kuthele ngalolu daba. Sixhume igqwetha umnumzana Lucas Nkomo yena othi okwenziwa ngumudede lezanu PF ikungahloniphi umthetho.
Udaba lolu olubekwe ngubaba umdede ngendaba ye-dual citizenship liyethusa. Okwakuqala ngoba umdede yena ngokwakhe akusiye muntu esingathi isikhulumeli sogatsha lukahulumende i-executive ngodaba olucakatheke kangako ukuthi sokungaphuma ngelakhe igama lokuthi uhulumende uzama ukuthi atshintshe isisekelo sombuso i-constitution ukwenzela ukuthi abisele emuva umzamo owayenziwa kusisekelo sombuso esitsha ukuthi abantu bebe lelungelo le-dual citizenship. Ngakho-ke kuyethusa ukuthi isikhathwa kahulumende sinjengotobhayo wamdede singaphuma nje sithi sona hhayi uhulumende uyaphikisana nesisekelo sombuso, isisekelo sombuso ofanele kube yiwo umthetho odlula yonke imithetho, which is the supreme law of the land. Kuyethusa lokho ngoba kutshengisela ukuthi abahloniphi isisekelo sombuso.
Ekuguquleni isisekelo sombuso lesi, manyathelo bani abamele bawathathe bona bakahulumende, njalo ubona kuphumelela kahle kahle na?
Isisekelo sombuso esikhona lesi sibunjwe sasungulwa ngomsebenzi othethe isikhathi eside ugocela amabandla onke, kodwa indlela abazama ukuthi beyiguqule ngaso betshintshe ngaso yindlela esingani isibuya ngecuke elilutshwana elebandla lezamu-PF elikele kuhulumende. Kungasakhangelwa ukuthi isisekelo sombuso lesi baningi abantu abavumelana ngaso. Ngakho-ke bekungaba sikhangelele ukuthi uma bengabantu abahlonipha isisekelo sombuso bekufanele ukuthi kube lo mkhankaso wokuthi kuzwakale ebantwini ukuthi bayafuna yini ukuthi kutshintshwe isisekelo sombuso ngaleyi ndlela abazama ukuthi beyitshintshe ngayo. Kodwa-ke esikubalileyo namhlanje ngamagama kaTobhayo wamdede ukuthi kukhanya ingani yinto ezayenziwa nje kuma-corridors kahulumende, abantu bazavumelana bebhale ibhili ezayethula eParliament ukuthi bafuna ukuthi batshintshe-ke udaba le-dual citizenship. Kungakaye kube lo mkhankaso kuzame ukuthi kuzwakale imibono yabantu ezizalwane zeZimbabwe, njengoba ukuba kwe-dual citizenship kusekelo sombuso kwavela kwimibono yabantu kubhalwa i-constitution.
Umnumzana Lucas Nkomo ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Sixhume njalo umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT elilunga njalo ledale lepharlamente umnumzana Bednego Bhebhe yena ogcizelele amazwi kaNkomo.
Kuyakhombisa sobana ukuthi ibandla lezamu-PF liyehluleka ukukhokhela uhulumende. Ngisho ngasiphi isizathu ukuthi kehluleka kokukhokhela uhulumende kwebandla lezamu-PF? Okwakuqala, uTobhayo Wamdebe uyisiqhatshwa sikahulumende. Nxa eyisiqhatshwa sikahulumende, okwesibili ukuthi umuntu onguye omela uhulumende okufanele akhiphe lawo mazwi nguminista oyabe ekhuluma isifiso sikahulumende. Pho uMdebe lapha ngiyazibuza ukuthi ukhuluma emelele uhulumende, ngithi hatshi. Ngizibuza ukuthi ukhuluma emelele iZANU-PF, ngithi hatshi. Bese ngizibuza ukuthi mhlawumbe ukhuluma ezimelele na ungumbono wakhe ongaleyo ndlela. Kodwa-ke bese ngisithi ukwehluleka kwezanu bese kuthini, ezinye izinto ezikhuluma ngabantu abanjengoTobhayo Wamdebe zigcina zize esizibona kuyikudonsa inyawo okwenza izanu ukuthi ilungisise ukuthi i-constitution yelizwe ihambelane nemithetho ezakwenza ukuthi izinto eziyisinqumo se-constitution yelizwe zenzakale.
Lina njengebandla eliphikisayo kuyini elingakwenza alubana ibandla lezanu-PF lithela loba ibhili layiletha ePhalamende njengoba njalo lilabantu abaningi, lilamalunga amaningi edalelwe ePhalamende, lilakho ukuyipasisa libhili ibe ngumthetho?
Okwenzakalayo ukuthi siseParliamente simele izifiso zabantwana beZimbabwe. Sizasukuma la nathi balithwani sikhulume izifiso zabantwana beZimbabwe. Sibatshele labo abantwana beZimbabwe ukuthi nanko elanini-ke lapho esithi kungamaphutha khona. Bakhona abantu abasapota izanu abazabanjwa yona lowo mthetho. Bakhona abantu abasapota thina abazabanjwa lelo thetho. Balezihlobo, balabantwana, balabazali. abantu ngokuhlala akhuluma bakubona ukuthi ke okungakwenza ukuthi kulunge bahlonitshwe babe ngabantu ukulalela lokho esiza ukukhuluma njalo abakufisayo siphikisa lowo mthetho nqaba ngawufisa phakathi.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT njalo ulilunga ledale lephalamende. Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa abesifazane abakumabhizimusi ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe ukuze ilizwe lithole imali yakwamanye amazwe. Unompumelelo Moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Embukisweni wezokuthengiselana owe-ZITF osanda kudlula, iZimtrade ibisekela amabhizimusi abesifazana adlula ichumi ukuba abukise impahla zabo ku-Hall 4 lapho elinye lamankampani apheka insimbi ezindala iMawabeni Design ithole isicoco sokubukisa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zakobulawayo eZimtrade unkosikazi Jacqueline Nyathi uthi baphakathi kokuhlomisa amabhizimusi abesifazana ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo ezilohlonzi kwamanye amazwe. Iningi likwezokubaza impahla zendlini, ukupheka ijamu nenamunede kanye lokubaza impahla zendlini zokucecisa lezinye ezimbalwa.
Ukuthi sibafundise ukuthi u-exporter kuhamba kanjani. Silama seminars atshiyeneyo that we hold esibalawo from time to town. Even ngathi siya kuma export promotion activities ethu ama trade fairs ngasihamba, we actually ensure ukuthi even scatter across ama sectors, some of them actually alidwa ngabomama. Silama companies, for instance iKhosani Resources, Sweet Mawungwe, le Mawabeni Designs, ama directors angkhona ngomama. Sebethe go through ama training ethu saba identify saba bonke ama products abo ale potential
ethu kulama nkampani akhokhelwa ngomama asebelungele ukuyathengisa impahla zabo kwamanye amazwe njalo sebefundise iLupane Women's Center iProweb lamanye amankampani asebhinga ezwishabane yezohlonzi lwempahla lokusebenzisa ubulembu ekuthengiseni impahla zabo.
Sile Lupane Women's Center omama abasebenzele Lupane Business Center aba into basketry sisebafundisa ukuthi iquality yama products abo ibe kanjani lokuthi ubesebenzise internet iFacebook kulama websites aqhakathekile kakhulu when it comes to exporting. So sabafundisa ukusebenzise kanjani ama tools ona lawo ukuthi ba market ama products abo, and then sibe le ProWeb le AWeb, and then kulezo go trust esebhinga labo njalo we also had a seminar efanayo esayenza kobona kwaba khona labanye ababesezwishabane.
Udokotela Thokozile Chitepo umqondisi weKhonzani Resources abanepulazi elilima izithelo eManicaland abazisebenzisa ekuphekeni ijamu uthi baqala leli bhizimusi ngoba babelobunzima bokuyathengisa izithelo zabo eHarare ezasezifika seziswabile. Umqondisi weMawabeni Designs unkosikazi Pamela Gusen okubhizimusi lokupheka insimbi ezindala uthi usebumba izitsha lemiceciso yendlini ethi uyajabula ngosizo aluthola eZimtrade ngoba usekwazi ukuthengisa impahla zakhe engela nkinga. Unkosikazi Gusen uthole njalo isicoco ngesikhathi ebukisa engaphansi kweZimtrade. Abesifazana abaningi eZimbabwe sebaqala ukusungula amabhizimusi kodwa imithetho yamabhizimusi lokuthengisa engahlelekanga ibabuyisela emuva kuthi lamabhanga awanamali yokuboleka echiphileyo osokubangele ukuba abesifazana bagijimele kunhlanganiso yeZimtrade ukuba baphakanyiswe kwezamabhizimusi ngenhlelo abalazo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Uxolo, ilizwe leZimbabwe ngelinye lamalunga omthethwandaba womanyano weSADC Administrative Tribunal osanda kubunjwa kulandela ukudilizwa komthethwandaba weSADC owavele ukhona. yelizwe leZimbabwe laphuma kolomthethwandaba ngemva kokulahlekelwa ludaba lomunye umlimi owayethathelwe umhlabathi. Kubika uMartin Ngwenya.
IZimbabwe yakhalala ukuba lilunga le-SADC Tribunal ngomnyaka ka-2009 ngemva kokulahlekelwa ludaba lomunye umlimi omhlophe ethathelwe umhlabathi ngurhulumente kamongameli Robert Mugabe ngemva kwesinqumo sokuthi urhulumente weZimbabwe wayiphazamisile ngokuthathela umlungu umhlabathi, ngakho kumele athole inhlawulo umongameli Mugabe lorhulumente wakhe bakhalala baphuma kwinkantolo ye-SADC Tribunal. Kwathi ngomnyaka ka-2012 i-SADC Tribunal yabhidlizwa amanye amalunga enhlanganiso ye-SADC evuma ukuthi ayibunjwa ngakuhle, kube njalo ingasuthisi izinswelo zenhlanganiso le. Ngomnyaka ka-2015 kwavunyelwana umhlangano we-SADC eHebron ukuthi kakuvuselelwe inkantolo ye-SADC kodwa isingaphansi kwebizo elitsha le-SADC Administrative Tribunal, njalo amandla esihlisiwe. Inkantolo entsha ithonisa kuphela indaba ezilethwe ngamazwe hatshi abantukazane, okubonwa ngabanye abeZimbabwe njengendlela yokulondoloza ubudlelwano phakathi kwamalunga e-SADC, iningi elibuswa ngamabandla ale inkululeko.
Bazi ukuthi uhulumende weZimbabwe akahambelani nenhlanganiso esiphikisana la. Ungakhumbula ukwenzakala kunhlanganiso ye-Commonwealth lapho iZimbabwe yaphikisa khona yagcina iphumile. This tribunal, administrative tribunal enja le, kukhanya ukuthi isikhutshwa amandla, isikhutshwa amazinyo.
Unkosikazi Edith Ndlovu yena uthi i-administrative tribunal kayisoke ithathe izinqumo ezingahambelani laborhulumende bamazwe e-SADC.
Le ndlela yokulondoloza ubungani kuphela ngemva kokwenzakala kuZimbabwe ngodaba lomlungu owayengumlimi.
Umgcini sihlalo we-SADC njalo eyinkosi ebusa eSwaziland uKim Sathwi wesithathu ubese Gaborone kuyona le iviki uza bona abahluli benkantolo ye-administrative tribunal befuniswa. Mswathi uthi ulethemba lokuthi inkantolo le izaphelelisa imfuneko zenhlanganiso ye-SADC. Kusenjalo unkosi uMswathi wendlalelwe ikhapheti ebomvu kuyindlela yokuhlonipha, kukanti urhulumente weBotswana kazange ayenze njalo ngesikhathi umongameli Mugabe efika engumgcini sihlalo ngomnyaka ka-2014. IBotswana ngaleso sikhathi yathuma umongameli Mugabe kazanga njengomkhokheli weZimbabwe kodwa wayelande ibhizimusi le-SADC. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Owake waba ngumphathintambo wezama-industry uMnumzana Nkosana Moyo uthi ulakho ukuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli ezimele. Ekhuluma ekobulawayo izolo, uMoyo uthe uphakathi kokujulisa imicabango njalo edinga amacebo kwabanye phezu kokubancintise kulelo khetho kumbe hatshi. Ayisiko kwakuqala ukuthi uMoyo angene kwezombusazwe. Wake waphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wezama-industry libandla leZANU PF kodwa ngokungavumelani leziqondiso zalelo bandla wagcina echiya.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngomkhankaso weSheVote okuga abesifazana ukuthi bavote ngobuningi kukhetho oluzayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ibutho lakwele Syria elisekelwa libutho leMelika libikwa linqobe amalwa ecatsha awesiMoslem edlulisa amalawulo awe-ISIS edolobheni leTabqa enelisa ukuhluthuna idamu leTabqa Dam kumalungiselelo okuhlasela indawo eqakathekileyo yamalwa ecatsha la esigodlo sawo seRaqqa.
ELeSomalia libikwa lifuna usekelo olukhulu okuvuseleleni lelo lizwe lokuletha ukuzinza ngemva kwempi yomndeni ethethe isikhathi eside. uphenyo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi abantu abaningi kakhulu abangafika isilinganiso sokungamachumi esikhombisalane bayamsekela uMongameli Mugabe seludale inkulumo. Abanye bathi imbono yabantu abakhulunywa labo kayisilo qiniso ngoba kungela kukhululeka elizweni. Kodwa abanye bathi uphenyo lolu luliqiniso ngakho amabandla aphikisayo kumele balwamukele babophe ziqine lapho kuthiwa kuyaxega khona lolu cwaningo olutsho khona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu oyibandla le-People's Democratic Party endawonye lelunga le-MDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla onguye osungula lingxoxo.
Hayi, sibili mina njengomuntu lapha wakwezinto ze-research wazifundisa e-university ambona ukuthi lelo kungaba liqiniso angikwazi ukuthi labo bantu babathatha ngaphi lokuthi babaqonda njani esithi i-approach imbuzo yabo yayimi njani ngoba kangikholwa ukuthi inani lelo sibili ngitsho lobani lobanye alivuma. Mina ngibona ngathi nje okunye kungukuthiwa lucwaningo ama-research la abanye abantu babezenzela nje izinto zabo. Yebo, ungaba khona abanjalo ngendawo ngendawo, kodwa mina lapho engihamba khona nalapho engihlala khona engihlangana labo angikahlani labo abaningi kangako abantu angithanda umdala lo. Ngithi njengoba ngisitsho akukholwa ngoba kumele kube nesizathu. Babebuza njani abantu imbuzo bayayibithini, babebuza abantu abanganani ngaphi nini ngesikhathi bani kwakulabo bani yile mbuzo khona lapho ngingakathi ukuthi maqondile. Kodwa kwadiza hhayi ngiyasola ngoba abadala nabancinyane izwe lonke leli engibaziyo mina lengikhulumisana labo lengikubala emaphepheni langikubalala kuthi-social media angazi ngihlale labo abaningi abanjalo. Sengitsho labo abanye abezanu sebethanda buza ngendaba yombuso wangakibo lo.
Mnumzana Ndlovu, wena uthini?
Ngivumelana-ke lo mkandla lami. Ngibona ingazathi into zama-research lezi ziyahlupha njengobe tshilo nje sihlala siwenza ama-research la kuya ngokuthi lo muntu o-researchayo uhambe kubani lobani ovele emengaphi. Nxa evele ethole bona laba abavele bengabezani u-PF abaza kuthi. Okwesibili kuya ngokuthi i-research yakhe usebenzise bani futhi ukuthi ifike ebantwini. Kula bantu abayenza ubovila benza ama-shortcut kuphela bese behamba besiyatikha ingani uvele ebantwini. Ikanti-ke njengoba etshilo njalo ukhaba ukuthi le mbuzo kasikwazi ukuthi babebuza imbuzo ethini kuthiwani. Kuqakathekile khona ukuthi sibe kwazi. Yikho ngiyibona nje lokho abakwenzileyo yindlela yokuthabisa iZANU-PF. Kodwa-ke kusiye ekhethweni eqinisweni abantu beZimbabwe abadlula ingxenye esingathi more than i-half yabantu beZimbabwe iZANU-PF kabasayifuni. Singathi 60% nalo abakhuluma ngayo ngeyabantu abangafuni iZANU-PF, hatshi abafuni iZANU-PF lo mgabe. Abantu omgabe kabasamfuni le ZANU-PF abasayifuni ngoba sebehlulekile. Yikho-ke le research leyi yebo kambe bayenzile kodwa-ke ngibona ingani kayela kuqiniseka kiyo le research ingabe ibe half backed kumbe abantu ababuzileyo bebuze abantu abangayisibo. Kuya ngezindawo ngoba ungahamba kwi-stronghold yeZANU-PF zathi abantu bathi bafuna iZANU. Kuya ngokuthi ubeyenze ngaphi i-research leyo kakhulu ngoba emadolobheni kasebaboni la kwezinye iy'ndawo zemakhaya iZANU engelasupport kababonakalanga-ke labo bantu. Engilethemba lokuthi nje yinto engabe ingeyokuthabisa iZANU kodwa-ke yikunanzelele ngoba ingathaba landela yena leyo research ke kubuya u-2018 ngomnyaka ozayo izadimangala.
Mnumzana Mkandla, siyabona ukubana ngomnyaka ka-2012 inhlanganiso yona le yayenza olunye uphenyo lwakhipha impumela lusithi lona uMongameli Mugabe uzanqoba lakanye wanqoba. Yibo njalo sebephendukile, uthini wena ngalo?
Ngiyaphinda ngandile lwakuNdlovu. Babesenzela ukuthi abantu balungisele ukuqhinzwa nokumthonsa kokuqhepha phambilini babeisiphengu yasimela babani sanitela kanibele bona bangobani baingani ngoba eqinisweni bangakwenza khona lokho bathi izanu izawena babesebelukuthwane ngolwabo lolo uqhina lwabo lolo ukuthi luvumelane lempumela. ndoda leyo abayidingayo ngoba yebo kwaba njalo ngathi kwaphuma kwaba njalo izano yahlala phezu kwalo yaphela la mathuba le ntukuthi zokuthi nxa becela bacile besithi khangelani nabozwane bathi mina kangukulwa konke lokhu ngoba lona ukhetho lona lolo luka-2018 iningi lethu lo mhlaba azikholwa ukuthi izano iyanqoba iyacikibezela.
Alo ke umnumzana Thandeko Zintimkandla ilunga le MDCT ubexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu oyibandla le People's Democratic Party.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezifunda khonapha eMelika ezigqiba izifundo zama-degree kulinyanga ngoba kuyiso isikhathi lapho amakolishi lama-university eMelika agqiba khona umnyaka. Kumike Wobe weStudio 7 sibhalo ludaba.
Inyanga kaNkwenkwezi iyo inyanga minyaka yonke evama ukuba labafundi abadabuka eMelika lamazweni atshiyeneyo womhlaba abagqiba izifundo zomnyaka kube ezama-degree, i-masters, lobby PhD, kube sekusenziwa imikhosi yokuphiwa izicoco zokugqiba lezifundo, ama-graduations. Unkosazana Musa weNkosi Ndlovu, oyisizalwane seZimbabwe esiphila kweleMelika, ogqibe izifundo zakhe e-collision le-University of District of Columbia esigodleni e-Washington DC, uchasisa ngomahluko okhona phakathi kwemfundo ema-collision kwelemelika laseZimbabwe.
Into ekhona ukuthi lapha nxa uzofunda ngapha ingxe okhetha ukuthi uyifunde ungayifunda akula ukuthi hayi awuzange wenze ama-subjects lawa ku-high school ikho ngeke ufunde lokho. So lokho okukhethileyo bazakufundisa konke okuswelayo, akukho ama-limitations. Into eyokuqala ukuthi ungene e-university eZimbabwe kufuna umuntu afunde i-A level. Lapha loba ule O-level uyangena e-university.
UmaNdlovu uqhubeke ethi into esiza kakhulu ngokufunda kwelemelika ikuthi ithuba likhona lokuthi uma usugqibe izifundo zakho kwelemelika unesiqiniseko sokuthi uzawuthola umsebenzi owufundileyo.
Lapha ukuthola umsebenzi akukhathazi kangako, njalo iningi labantu bayawuthola umsebenzi. Kuyangathi kuyakhathakhathaza ukuthi nxa sebeqedile ukuthi bathole imfanelo zomsebenzi, kwezinye izikhathi kuyakuhlupha. Kodwa esikhathini esiningi umuntu angaqeda bayampha ithuba lomnyaka ukuthi asebenze.
Lo nyaka uMongameli Donald Trump weleMelika ushilo ukuthi isifiso sakhe ngesokuthi amankampani elizwe lakhe aqakathekise ukuqala ukuqasha izizalwane zeMelika phambili engakakhangeli izizalwane zamanye amazwe. UmaNdlovu uchasa udubo oluphathelane lalolu daba.
Ngibone ngathi bazaba lohlupho ngendlela yena afuna kube ngakho khona. Into engathi iyasiza yile yokuthi akusiyena oyenza ama-decisions wonke lawo. Yena ngokufisa kwakhe ye ufisa ukuthi avalele abantu bakwa amazwe phansi. Kodwa eqiniseni ukuthi imisebenzi iyabe ilokhu ikhona. Abantu balapha ye bayafunda ezikolweni zabo zakhonapha. Kodwa mbona ngathi abantu abavela ngaphandle yibo abathatha ama-advantage ukwedlula abalapha.
Unkosazana Zandile Mpofu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, laye ofunde e-collision eliphandle kwelizweni lakhe lomdabu, ogqibe izifundo ze-degree lezemithetho, i-bachelor's degree in law, e-collision le-University of KwaZulu-Natal, uchasisa ngodubo lokufunda ema-collision aseZimbabwe.
Hayi, angikhangelelanga ukuthi ngizabuyela ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi i-situation esekhaya nge-qualification yami engilayo. Angeke ngiyothola umholo engiwudisevayo noma umsebenzi engiwudisevayo.
Bonke bobabili uMandlovu loMampofu bayavumelana labasakhulayo abaningi abayizalwane zeZimbabwe ezilombono wokuthi njengoba inotho yelizwe isesimeni esibi njalo elizweni kungela mali lemisebenzi, ukufunda khona akusizi ngendlela emangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Obe.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo.
UZulu uthi ukhathazekile ngamazwi kamnumzana Tobayi wa Mudede, yena uthi uhulumende kasoze avumele izizalwane zeZimbabwe ukuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship.
Inhlanganiso yezamabhizimusi eZimtrade sisungule uhlelo lokuhlomisa besifazane kuma business ukuba baqale ukuthengisa impahla zabo phandle kwelizwe.
Hayike kwane lokho lamhlanje nthokazwa muhle olivalelisayo ngentungame linkomo.
Hello Chris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.